takatopinda mukoti gore rakapera muconstitutional court ndokuno argue kuti hatikwanisi kuita mutemo wekuti mupurisa anongomuka oti ndabhana kufamba kwevanhu kumacha kwevanhu isaa nebumbiro remutemo rakanaka kudari izvi rinotaura kuti munhu ane kodzero dzekuratidzira munhu ane kodzero dzekunyunyuta chero zvizuri munyararo so takamiramira matare yakuita argue kuti it's a constitutional right of freedom of assembly to right to demonstrate saka chakaitwa nezoro ndechekuti dare rakabvumirana nesu ndobva raita set aside section 27 yepublic order security act zvoreva kuti mupurisa haasina simba rekubhana mamatches or maprocessions
hatizoona here hurumende ichibuda nemumwe mutemo wakangoda kufanana neposta tichiona kuti kwaimbove nemumwe mutemo wairambidza kuungana kwevanhu wakaraswa pakaiswa posta
ehe ndindakatoita nyaya iyoyoyo mugore ra1992 Zimbabwe Congress of Trade Unions yakaita march musi wa11 June 1992 pakasungwa varume 6 vakazonzi ZCTU 6 nemutemo wainzi Law and Order Maintenance Act wanga uine section 6 yaitaura kuti hautenderwe kuita demonstration usina kupiwa mvumo nemupurisa ndakaita another constitutional application yakasucceeda futi so hongu vanogona kudzosa mwemutemo but vakaudzosa tinongoenda kumatare but izvi hazvifaninge zvichiitika dai hurumende ine rudo ichiteerera zvatakabvumirana ingadai yakaita harmonize our laws ingadai yakachinja mutemo wedu kuti mutemo ichifanana neconstitution but iri kunonoka kuita harmonize that's why muri kuona kana aipa ichiriko so hazvinakidze pakuti hurumende haisi kuita basa rayo zvozofosa isusu mahuman rights lawyers kuti tichienda tonorwisana navo panyaya idzodzi thankfully once in a while tinohwinawo apa tahwina toda kutenda constitutional court
tinoona kuti chikamu section 27 cheposa ndochabviswa mumutemo weposa ko zvimwe zvikamu zvasara izvi zvinobatawo sei veruzhinji
hakune chichocho chatiri kunetsana nacho kaicho section 12 yekunzi mupurisa kana uda kuita demonstration unofanira kumupa notification hatibvumirani nacho ichocho ichocho kune zvakawanda futi zviri muposa mimiya zvakafana nekuti izvo mupurisa anogona kungoti panzvimbo yakati musapinde paholi iyi hatitenderani nazvo izvozvo so posa iri zvayo zvairi ngaingoenda isu semagweta ticharamba tirwisa ticharamba tichirovana navo and vanotiziva kuti tinorwa seshumba chaidzo chaidzo
saka vabiti musiyano uri papi wekuti section 27 nesection 12 musiyano uri papi
section 27 ndeyekutobhana section 27 ndeyekutoti for the next 1 month or 3 months hapana ari kubvumidzwa kana kutomboapplya section 12 hamusi kuzomacha hamusi kuzoisa public meeting so its a blanket ban inoirwa nemupurisa ndo yazine dare zvingaitiki here izvozvo kuti iwewe mupurisawo zvako wava kuzviita mwari wobhana kuti vanhu vamache uri kusangana including vamwe vasinei nezvematongerwo enyika zvongonzi blanket ban so the court has said that is unconstitutional section 12 manje ndeyekuti hapana ban uri kunokumbira uri kukumbirirei so ndo musiyano wesection 12 nemusiyano wesection 27